manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 27, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yekushayikwa kwemavhaksini kumakliniki elocal authority zvakuti afekta isu sereki sevagari nekuti isu semurata taparura chirongwa chekuraise awareness kuti vanhu vaende kunovhaksinetwa ende vagari vazhinji vanga vazvigamushira naizvozvo zvaakudzosera mweya yevagari vakawanda kumasure nokuti vakuenda kumacancer clinics kuya vachinoshayiwa vhaksini
vanhu vakawanda votadza kubayiwa nhomba yecovid-19 munzvimbo dzakawanda dzemunyika sezvo dzisiri kuwanikwa hurumende yabvuma nhasi kuti iri kukurirwa neuwando hwevanhu vari kuda kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19.
Zimbabwe ndiyo yekutanga kuita rejista dapivirin vaginal ring kuti ishandiswe nemadzimai muno muZimbabwe. Saka ndinonzwa manyukunyuku ndinodada nenyika yedu kuti ndisitakavave kutanga tichitendawo zveMCAZ ndo yakaita yakananganidza zvakanyanya zvine hudzamu pachida kuona kuti ring iyi ingashandiswa here muno muZimbabwe.
Mushonga unodzivirira madzimai kubatwa neHIV wobvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vakawanda vemuguta remasvingo vanoti vari kutadza kubayiwa nhomba yeCOVID-19 sezvo isiri kuwanikwa muguta ravo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vataura neStudio 7 vati vari kushushikana zvikuru sezvo vave nemazuva maviri vachidzoserwa kudzimba vasina kubayiwa nhomba pazvipatara zvekanzuru munzvimbo dzavanogara vachinzi nhomba yeCOVID-19 yapera. Mumwe mugari wemumusha werujeko vamodrek mashoko vati chirongwa chekuiswa nhomba muzvipatara zviri munzvimbo dzeveruzhinji change chakanaka zvikuru asi nhomba yacho iri kuita shoma sezvo nhasi vaishayiwa.
Ndainda kukliniki yeparujeko ndichida kuti ndinobayiwa nhomba kuti ndizvidzivirire pachirwere chashura marenje asi tasvika tikanzi nhomba yakapera. Saka izvi zvava kutiisa upenyu hwedu padambudziko nokuti nemakwirire avakuita macases evanhu vari kubatwa nechirwere zvanga zvanaka kuti tinge tichibayiwa, asi icho tikashamadza ndechokuti potoinda kunzvimbo dzacho dzinobayiwa takuwana nhomba kusina. Saka izvi zvoreva kuti upenyu hwedu hwatova padambudziko.
Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo United Directors and Red Pairs Alliance muzvare rumbidzai magrupi ravati vakaparura chirongwa chekukurudzira vagari kuti vaende kunobayiwa nhomba asi nhomba yacho isiri kuwanikwa.
Nyaya yekushayikwa kwemavhaksins kumakliniki elocal authority zvakuti afekta isu sereki sevagari nekuti isu semurata taparura chirongwa chekuraise awareness kuti vanhu vaende kunovhaksinetwa ende vagari vazhinji vanga vazvigamushira naizvozvo zvaakudzosera mweya yevagari vakawanda kumasure nokuti vakuenda kumacancer clinics kuya vachinoshayiwa vhaksini. Naizvozvo taikumbira kuti dai hurumende yawedzerawo mavhaksins kumacancer clinics sezvo ariwo ari padhuze nevanhu vanhu vachafambe kupinda mumatauni vachienda kuprovincial hospital kunotsvaga vhaksini iya zvinova zvichaita kuti vanhu vange vakaungana vachizozadzana iyo korona yacho yatiri kuedza kuti tidzivirire.
Munyori weguta remasvingo vaEdward Mukaratirwa vati nhomba yambopera asi vagari vanokurudzirwa kuti vasaore mwoyo nechirongwa chekubayiwa vachiti vakataura nehurumende kuti mimwe mishonga iuyiswe muzvipatara zvekanzuru.
Semasvingo City Council toda kuzivisa vagari vemasvingo kuti pari nhasi musi wechipiri musi wa 27 July 2021 ma clinics edu ari matatu yerujeko yerunyararo nemucheke ana ma covid vaccine tine tarisiro yekuti munguva shoma shoma here kutevera tichange tichipiwa mamwe ma covid vaccines so that tienderere mberi ne vaccination tine urombo nokuti pari zvino takamirira kubva ku Ministry of Health and Child Care kuti pavanongotipirawo then program yedu ye vaccination igoenderera mberi
mutauriri we covid 19 task force Masvingo varodas iri mai vati hurumende iri kurudzira vagari kuti vasasvibe moyo nekuti hurumende iri mubishi rekuisa dzimwe nhomba kubva mhiri kwemakungwa izvo zvichaita kuti munhu wese abayiwe nhomba ye covid 19
tiri kufara ne response iri kubva kuwano vanhu vari kuenda kumasenders kundobayiwa nhomba yecovid 19 zvinova zvinoratidza kuti vanhu vari kufarira kuti vange vachirwisana nedenda iri kupera kuri kuita nhomba kumakiriniki chiratidzo chakanaka ichocho chinoratidza kuti vanhu vakumhanya kundobayiwa saka hurumende yoramba ichiunza nhomba iyoyi yakawanda kubva kunze kwenyika hongu inogona kumbonzi yapo yashayikwa asi tinoziva kuti urongwa hunenge huripo wekuti irambe ichiuya kuwana
hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vainge vabayiwa nhomba yekutanga vakange vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 1,491,493 uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe nemazana maviri negumi nevatanhatu 687,216 vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe vakafa nedenda recovid 19 nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvitatu nemazana makumi manomwe nevatatu 3173 vanhu zviuru zviviri nemakumi mashanu 2050 vakabatwa nechirwere ichi nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana 99,944 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yakudzivirira kupararira kwechirwere ichi ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba
hurumende yabvuma nhasi kuti iri kukurirwa neuwandu hwevanhu vari kuda kubayiwa nhomba yekudzivirira covid 19 nekudaro yava kuda rubatsiro Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vachipa humbowo maererano nemafambiro ari kuita chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid 19 kuparamende munyori mubazi reutano Dr Jasper Chimedza vati zvipatara nemakirinika zvave kuremerwa sezvo zvichifanirawo kurapa zvimwe zvirwere zvisiri covid 19 vati nekuda kwaizvozvo vave kuda kuti vese vanokwanisa kubatsira kubaya vanhu nhomba yecovid 19 vapiwe mukana wekuita izvi vachiti hurumende yakatotambira chikumbiro chavo ichi Dr Chimedza vati masangano nemakirinika anoshanda akazvimirira pamwe nevamwe vanoda kupinda muchirongwa ichi vanokwanisa kuita izvi chete vachiongororwa nebazi ravo uye vanofanira kunyoresa mumahofisi ebazi ravo mumatunhu ese munyika
Well, we are now going to disseminate the vaccine rollouts to other partners and stakeholders who are willing to come on board the vaccination exercise. And this will be supervised by our provincial medical directors in terms of selection and in terms of accountability. We are also going to be involving CSOs, involving the private sector. This is to increase the number of centers that will be vaccinating our people.
Tave kupawo basa rekubaya nhomba kune vamwe vanoda tiri kutarisa makambani nemasangano anoshanda akavhumirira kuti atibatsire mukubaya vanhu asi atanga achiita izvi achiongororwa nemapmd edu ndiwo achasarudzwa nekuona mashandiro avanenge vachiita
Dr Chimedza vatiwo nekuda kwekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nekurwara necovid 19 vashandi muzvipatara vari kuremerwa uye bazi ravo rari kutsvaga vakoti nevamwe vashandi vakasiya basa kuti vazobatsira muzvipatara nemakirinika vakurudzirawo paramende kuti ivabatsire kutsvaga mari nezvimwe zvinodiwa kuitira kuti vakwanise kufambisa zvirongwa zvavo zvekubaya vanhu zvakanaka mumatunhu ese munyika mutungamiri wesangano unomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose vachiti richaderedza mitsetse muzvipatara zvehurumende nemakanzuru
tinoona kuti ina inoita kuti vanhu vanga vakuita imwe chete yakawandisa kuma public hospitals kana kuma clinics zvivarerukire chaizvo. Nokuda kwekuti iko zvino vanenge vakukwanisa kuwana vaccination pama defenders angava masojari angava makliniki angava mama health institutions akangorejista muno munyika yeZimbabwe, zvinova zvinoita kuti tinowedzera nhamba yevanhu vachange vachizowana vaccine iyoyo kana tinhomba iyoyo yecovid 19.
Vakambo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka uye ndiro richaita kuti nyika ikwanise kubaya vanhu vayakaronga kubaya kudzivirira kupararira kwecovid 19.
Ndorega danho richaita kuti tione tichikwanisa kumita matargets edu as long as nhomba yacho ichiuya zvakanaka. Tinomita matargets edu kuvaccinate 10 million people by the end of the year. Saka tinopa kutenda kukuru kuti vazviona zvavakodzera kuti vaite danho iroro. Ehe, rinoda monitoring yakawanda kumeka shure kuti hapana abuse inozoitika. Asi ndiro danho chairo rokuenda.
Dzimwe nhengo dzeparamende hadzina kufara kuti kumaruwa makirinika ari kure nevanhu, izvo zvinoita kuti vanhu vasabayiwe nekukasika. Asi vachimedza nechikwata chavo vati dunhu rega rega munyika rine chikwata chinofamba chichibaya vanhu munzvimbo dziri kure nemakirinika, uye mamwe matunhu makuru ane zvikwata zviviri zviviri. Vati kunyange hazvo vanhu vakambotanga vachiramba kubayiwa, pari zvino vanhu vave kuita chamuramba mhuru vakananga kuzvipatara zvekuti vamwe vave kutotadza kubayiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangane revarairidzi reprogressive teachers union muZimbabwe PTUZ rinoti richakamirira mhinduro kubva kuhurumende pachikumbiro charo chekuti varayiridzi vapiwe mari dzekutenga masaisai kana kuti data kuitira kuti vakwanise kudzidzisa vana pamadande mutande panguva ino yecovid 19. Svondo rapera, PTUZ yakanyorera kuhurumende ichikumbira kuti varayiridzi vavaniswe masaisai emahara kuitira kuti vakwanise kudzidzisa vana vachishandisa nhare mbozha uye kuti vakwanise kupinda mune mamwe madande mutande senzira yekudzidzisa vana. Munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti vachakangomirira kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kunyange hazvo vakaendesa tsamba yavo negwara. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havasati vaona tsamba yakabva kuPTUZ. Hurumende yakaziisawo mwedzi uno kuti yakaendesa maradio zviuru mazana maviri muzvikoro zvekumaruva senzira yekubatsira nayo kuti vana vavane dzidzo apo zvikoro zvichakavharwa nekuda kwecovid 19. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti murayiridzi wese ari kwaari ari kuda kuita basa. Tinoda kuita basa, asi tengo ine zvikumbiro zviri basic kuti tigone kudzidzisa vana vedu. Vakawanda vanowana varombo ngapave nefasiliti inoita kuti varayiridzi vakwanise kuwana data. Vamwe vari kutoda mafoni chaiwo anogona kushandisika kuti vagone kudzidzisa vana, nekuti zvinoita sekuti tiri kuramba kudzidzisa vana vevana vedu nevana veZimbabwe, asi kuti hatigoni kuzviita tichishandisa mari shoma yatinotambira. Asi kusvikana nhasi kubvaka takaita that snowball request, hurumende yacho, minista wedu kana ministri yacho, hapana atati ngatigarei pasi tise mazakapangu tione kuti toita sei nenyaya yakanaka zvakadai.
Ivo vebazi redzidzo vakakuzivisa here kuti vatambira tsamba yenyu?
Maitiro edu vanhu ava vanoita sekunonzi vane vana vavanoda nevana, dzimwe nguva ari kuita sekuti vanenge vaita sekunonzi havana kuzviona vazviona. Saka zvatinongoita mazuva ese tinongonovaitiwatamba dzaenda kumahofisi kwadzofanira kunge dzasvika, asi nanhasi hapana chatati taona. Asi chiripo ndechekuti mukanocheredza kune zvimwe zvikoro nyaya yedhata iyi, zvikoro zvinenge zvimwedzi zviri nani ziri kuona varayiridzi vanenge vakatanga kupuwa dhata iro last week vachizishandai muzvikoro. Asi kuzvikoro zvevarombo nokuti vabereki vacho vanozotamburawo hakuna chiriko.
Tichiona kuti kuungana hakusi kukurudzirwa, mune muchitarisira kuti vana vanozodzidza nemutoo upi ivo pamasaisai ipapo?
Chiripo chiri very important ndechekuti WhatsApp platform ndo yangaita sekunoti ndo inogona kuti iite, nekuti munogona kutoita ari maaudio vana vobvunza mubvunzo muchitarisirana back and forth. Saka tachingwa kuti zvingatibatsira kana dai paizi service provider nehurumende vanoenda kama neplan. Nekuti hatiti zvinhu zvatinongoverenga mumapepa kunzi paita chinhu chinonzi learning passport, chinaka chinzwa chakaunga nemirisi kwano kunda any teacher woku any school hazvizivi saka ikona kuti zvinezvo zvinogadziriswa kana service provider akauya akati tichaisa data pamafoni evamateacher muzvikoro zvakati totangira kuti zvingashandira izvo zvokuti vabereki vanyatsokwanisa kuziva kuti vana vavo vari kudzidza varaidzo zvichimonitika kuzvikoro kwacho kuti headmaster anenge aripo hod anenge aripo paplatform
hadzisi mhuri dzose dzinogona kuwana nharembozha kana mafoni anoita kuti vazokwanisa kunge vachiwana izvo zvana WhatsApp mune muchizotarisira kuti vana vanozodzidza sei
tine magadgets takangonzwa kuti kumasasa uko kwatangwa chikambani chinoita kuti kugadzirwa macellphones by now tingadai tagadzira zvimagadgets zvinofamba muzvikoro zvinowanikwa nevana vana Rwanda naana Tanzania vari kuzviita vana
avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe yakabvumidza mwedzi uno kushandiswa kwemushonga unodzivirira madzimai kutapurirwa HIV unonzi Depivirin Ring inova mhete inopfekwa kusikarudzi rwemadzimai. Kirimu Dzamiri anotipanya inotevera.
Sangano Remedies Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza zviri pamutemo kushandiswa kwedapivirin ring mwedzi uno zvichitevera kubudirira kweongororo yakatanga kuitwa muna mbudzi gore rapera. Bepanhau repadande mutande reHealth Times ndiro rakatanga kubudisa nyaya yekuti Zimbabwe yabvumidzwa kushandiswa kwedapivirin. Nyanzvi yakatungamirira tsvagurudzo iyi Dr. Nyaradzo Mugodi vaudza Studio 7 kuti dapivirin ring ichashandiswa nevanhukadzi vasati vatapurirwa HIV senzira yekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Dr. Mugodi vati vanonzwa kufara chose kuti Zimbabwe ndiyo yakakurumidza kupa mvumo yokushandisa mushonga uyu. Asi vati mushonga uyu hausati wava kuwanikwa muzvitoro zvemishonga sezvo paine zvakawanda zvinofanirwa kutanga zvaitwa.
Zimbabwe ndiyo yekutanga kuita register dapivirin vaginal ring kuti ishandiswe nemadzimai muno muZimbabwe. Saka ndinonzwa manyukunyuku ndinodada nenyika yedu kuti ndisitakavave kutanga tichitendawo zveMCAZ ndo yakaita yakananganidza zvakanyanya zvine hudzamu vachida kuona kuti ring iyi ingashandiswa here muno muZimbabwe. Saka ndipo patiri kugadzirwa kwemushonga kunotora makore akawanda zvinogona kupfuura ma10 years. Saka izvo zvanisi kuti mangwana mudzimai akatoenda anowana ringi kukliniki yake kana kuti anowana ringi iyi mufamasi, kwete hazvati zvasvika ipapo.
Dr. Mugodi vati ishuviro yavo yekuti mukadzi wega wega awane chigadzirwa chekuronga mhuri yaanoda oga zvokuti ndizvowo zvakaita kuti vatsvage mushonga wedapivirin ring uyo wavachazvisarudzira kuti vazvidzivirire tapurirwa HIV.
Zvichaitika ndezvekuti Minister of Health vanozoona ivo kuti ringi iyi ingasvika sei kune madzimai ega ega anofanirwa kunge achiiwana. Nguva nenguva tinoshuvira kuti mudzimai wega wega aone chigadzirwa chinomushandira iye kuti adzivirire HIV.
Dr. Mugodi vati vakadzi zvikamu 56 kubva muzana ndivo vanotapurirwa HIV munyika, nokudaro vakaona zvakanaka kuti mukadzi akwanise kuzvidzivirira pasina kupiwa mvumo nemudikanwi wake.
Katarisa HIV tinoona kuti madzimai ndo anonyanya kuwana denda reHIV. Tingati pavanhu 100 vega vega vari kurarama neHIV, 60 vavo vanenge vari madzimai. Sei zvichidaro, pane mareasons akawanda anoita kuti HIV inyanye kubata madzimai. Zvichitangira pakuumbwa kwatakaitwa semadzimai, sikarudzi yedu tichitarisa nevarume yemadzimai inonyanya kugara shira HIV.
Sangano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe imwe yenyika dziri kutsva mhembe kweAfrica ine huwandu hwevanhu vari kurarama nedenda reHIV AIDS vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana. Ongororo yedapivirin ring yakaitwa muZimbabwe, Malawi, Uganda neSouth Africa nedzimwe nyika pasi pechirongwa chinonzi Aspire Study chakaitwa muSouth Africa zvokuti shambo iyi yakaonekwa kuti hairwadzi semufeki wayo kana kukonzera hurwere kuvanhukadzi vanenge vachiishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Yashika mbuya kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa mumatare dzemhosva kwenyaya dzeuori dziri kupomerwa vanhu gumi vari pamuzinda weVatican kwatanga nhasi. Vanhu gumi ava vanosanganisira mumwe mukuru mukuru wekereke Roman Catholic vari kupomerwa kuita zveuori pamwe nekuba mari. Izvi zvinotevera kuferefetwa kwenyaya idzi kwemakore maviri mushure mekunge vanhu ava vaedza kudyara mari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora muLondon. Cardinal Angelo Becciu, avo vaive mubatsiri waPope Francis, vakamanikidzwa kusiya basa gore rapera kuitira kuti vatarisane nemhosva dzavari kupomerwa. Zuva rimwe chete mushure mekurwisana kwakaitika pakati pevatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana, nzvimbo dzakapoteredza paramende yemutunisia dzava nerunyararo. Mhirizhonga yanezuro yakatevera danho remutungamiri wetunisia vaKais Saied rekudzinga mutungamiri wehurumende uye kumisa paramende kushanda kwemazuva makumi matatu. Kutare zvemari vamutuli Ncube avari kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari hwepakati pegore nemusi wechina vari kukurudzirwa kuti vatarisise magariro evanhu avhiringidzwa nechirwere cheCOVID-19 icho chave neukasha hwakanyanya. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakatozivisa vatori venhau kuti dare remakurukota rakatambira urongwa hwavaNcube. Asi nekuda kwekuti nyika yatarisana nechirwere cheCOVID-19, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dziri kutarisira kuti vaNcube vawedzere mari yebudget kuitira kurwisa chirwere chiri kupararira zvinotyisa cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti
pakatanga mamajors avo eausterity kubva musi waOktobha 2018 kusvika pari zvino, poverty nhamo iri kurova vanhu yasimuka zvakanyanya kusvika pa49% of the population, vachireva kuti 7.9 million Zimbabweans vari mupoverty yakanyanya inonzi extreme poverty pachirungu, vachireva kuti vanokwanisa kurara vasina kudya. Iyi iongororo rakaitwa neWorld Bank paripoti yavo yakapublisha masvondo matatu apfuura. Saka chaita kuti vanhu vaende mupoverty inhava yekuti mare dzehurumende dziri kunyanya kusungwa zvakanyanya, zvinokonzera kuti hurumende haisi kukwanisa kupa anonzi masocial safety nets akasimba kuvanhu. Vanhu vari kutora mari yepension havana chavari kuwana chine musoro. Pamusoro pezvo vashandi vehurumendewo havasi kuonawo mari iri nani, saka zvinovaremera kuti vachengete mhuri dzavo nehama dzavo nemaextended families. Saka tiri kukurudzira Minister of Finance kuti sezvo takubuda mumatambudziko akanyanya instability aikonzereswa nechimbwamupengo cheinflation, saka ngavachibvisa austerity vasunungure mabhandi avakasunga kuita kuti vanhu vakwanise kuona mari tiri kusa nepoverty.
Mashoko ekuti vakawanda vari kunonga svosve nemuromo atsinhirwa nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Maonero akaita World Bank ndokuti muna 2019 zvirongwa zvehurumende zvanga zvichingobata hafu yevanhu ivavo vari kutambura. Saka inyaya hombe inofanira kunge ichitariswa iyoyo yokugadzirisa masocial safety net kuita kuti vari kutambura vagone kubatsirika kunyanyanyanya maringe nenguva yatinayo yeCOVID. Saka ipapo kutambura kwevanhu kunobatana nematanho akatorwa nehurumende ekuti ekudzivirira kubatwa nechirwere ichi anoita kuti mabasa atidzokei kumashure.
Kovema industry vari kutarisirawo zvipi? Tabata mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu.
Tiri kutarisawo nyaya yeinflation. Tinotarisa kuti icharamba chidzika kuitira kuti kuplana kwedu kana kuti kubudgeta kwedu semabusiness kunge kuri nyore. Tiri kutarisirawo zvakare kuti exchange rate ichange iri stable. Tichitarisirawo zvakare kuti budget deficit inofinanswa sei. Tiri kutarisira kuti kana pachiita deficit inofanira kuita kadeficit kadiki diki, and financing yedeficit yacho inofanirwa kunge iri yekuti hurumende inonokwereta kubva kumusika wemari isingakwerete kureserve bank.
Panyaya yemitero, Dr. Murefu vatiwo
tinotarisira kutiwo Minister of Finance acharerutsira makambani panyaya yemitero nekuti iye zvino izvi makambani akaomerwa.
Asi munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hapana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kuna vanxuve.
Isisu sevashandi takatoneta naminista nenyaya yekuti hapana zvaanoratidza kuti angatiitira saminista. Hapana zvatiri kuona vashandi vehurumende havasi kutambira. Mari yacho inenge ichitaurwa iri kumapepa inonzi surplus. Inongotaurwa kumanewspaper chete kuti hurumende yasara nesurplus. Mari yacho hatiioni kuti inoshanda zvipi munyika.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vanxuve vanzi vanga vari mudare remakurukota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti vasavhiringwa nechirwere ichi. Muchirongwa chatinotarisa mabasa anoitwa nevechidiki, Mike Hove weStudio 7 abata Dr. Tinotenda Simemeza avati mhando yeCOVID-19 yeDelta variant iri kutora upenyu hwevanhu vasati vabayiwa nhomba nekukasika zvisinei nezera ravo.
Chirwere chekorona chiri kuaraka. Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti tisaspread chirwere ichi. Vanhu ivo vanowanikwa vane masymptoms vatestwe, vaite self-isolate. Kana uchinge wazviona kuti chirwere ichi chiri kukuafekta maningi, ona ana chiremba nekuchimbidza kuitira kuti ukwanise kuwana rubetsero. Tinokurudzira avo vasati vavhakinetwa vakwanise kutora nhomba kuti titeeredzere kuspreada kwechirwere ichi.
Ndanchikumbura kuti muudzawo vateereri zvizere nezvamuri kusangana nazvo muzvipatara umo.
Vanhu vati wandei vari kuda kubayiwa nhomba, but tirikuona zvakare kuti pane nhomba dzakauya manje manje dzinova idzo dzakupetsera kuti makiwa derere kuti vanhu vakubayiwa vakati wandei zvakanzi neministri wakasvika before 5 o'clock. Munhu wese anenge ari pamutsetse wekubayiwa nhomba anobayiwa zuva iroro.
Pakatanga kuteke chirwere checoronavirus vanhu vazhinji vanga vachishaya vanga vari vanhu vakati kurei uyezve vechidiki vane atinoti nechirungu maunderlying conditions. Mazuva ano munhu wose 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 wechidiki mukuru ari fit asiri fit nayewo paanobakwa nechirwere ichi vari kushaya. Izvi zvakachinja riini?
It's still the same to say vanhu vakuru uyezve vanhu vane maunderlying conditions uyezve vasina kuvaccinatewa ndo vari kuwanikwa vari kuzofa nechirwere. Vanhu vadiki varipo vari kuwana chirwere ichi, but manumbers acho aana kupanda zvakanyanya. Delta variant nova iyo yatekeshera munyika iri kuratidzawo kuti iri kubatawo vanhu vechikitenge vari kurwara, but mastatistics achiri kuratidza izvo kuti vanhu vakuru uyezve vane maunderlying conditions akaita sehypertension nediabetes uyezve vasina ndo vari kuwanikwa vachizosvika pakurwarisisa nechirwere ichi kana kuita papa.
Avanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nevechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana munyika nezvenyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere checovid-19. Tiri kutarisawo kuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zviri kukanganisa kana kubatsira sei mabasa ari kuitwa nevechidiki. Mune Zimbabwe musakanganwa kuti ra chirongwa ichi nasimaneru na 8pm. Mwineni Michael.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 27 kuNtulikazi 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
We hope that if the funding also increases, we will be able to incorporate more health workers who come forward, and as we are, I think currently we are also talking about looking for some health workers on retirement to come in as vaccinators, and others who will come as part-time, because we are really, also we are not comfortable seeing these queues.
Abogatsha lwezempilakahle sebecele abenhlanganiso ezizimeleyo ukuba basebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 njengoba bona sebekhulelwa yilo msebenzi.
Sidumele kakhulu ngekuboshwa kwala malunga ePhalamende, kodwa ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benta nje vele laphana ngabe sekubonakala ukuthi emandla embukubuza ayaphela noma abantu seba abasavumelani nabo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi elemelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuxansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle sebecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njengoba abona sebekhulelwa yilo msebenzi. UMavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezempilakahle uDr Jasper Chimedza esethulela bekomidi ebona ngezempilakahle yedale lephalamende, lapho achasisa ngokusetshenziswa kwemali ye-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo. UDr Chimedza uveze ukuba abezibhedlela lemaklinika lapho kuhlatshwa khona abantu amajekiseni la abayisenelisi ukuziqeda indwendwe zabantu ngoba abasebenza kulezi ndawo kumele benze njalo umsebenzi wokwelapha abantu.
Sithemba lokuba lapho siqhubeka sithola usizo lemali sizenelisa ukuqhatsha ezinye izisebenzi zezempilakahle. Sesicabanga ukubiza emsebenzini labo asebehamba kwisikhathi sabo sokuphumula babuye ukuzohlaba abantu ngoba sisenkingeni. Akusijabulisi ukube lokhe sibona indwendwe zabantu.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi osekusenzakala yisibonelo sokungazilungiseleli kwakhe uhulumende.
Ngaba kulungile kodwa kasikhangeli ukuthi wabangwa yini khona ukuthi behambe ebantwini besithi bafuna uncedo. Lokho kubangwa ukuthi bona ngokuthi esingathi ngesilungu iplanning engaqedakaliyo, ngoba nxa sikhangela imbali yezisebenzi zikahulumende zasukela khatshana zifuna iholo engcono. Amanesi ngokwawo etshengisele ukuthi kukhona afuna ihole elingcono, waya kumadoktor, waya kuzibani bonke abasebenza kuhulumende.
Udube uthi wakumele athathe leli nyathelo kudala uhulumende isikhathi sasekhona.
Lokhu ukuthi abanabantu hayi uthiwa umzenzi kakhalelo ngoba bazenzela ngokwabo. Ye singathi kathesi njengoba sesile nkinga ye-corona leyi kungcono ukuthi abantu bencedwe njani njani, kodwa kasikhangeli ukuthi udaba lwe-corona lwaqala nini, lwaqala kudala.
Umnumzana Efidlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association uthi kunenge uhulumende angakwenza ngaphandle kokusebenzisa indlela yama-lockdown.
Kulengozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus, igciwane le-coronavirus lisengagcwala indawo yonke nxa ngabe i-government ingathathanga amanyathelo azavikela abantu ngendlela enkulu. Kulama-lockdown le abahlala bewenza, kudingeka ama-strategies, kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu, zicebisane labantu ingozi ekhona, njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu.
Uhulumende uthi bonke abafisa ukuzabambisana laye kulo msebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine kuzamele bezosebenza ngokuqondiswa kogatsha lwezempilakahle. Kunje abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele sebephose bafike kusigidi esisodwa lengxenye 1,491,493 njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 687,216 asebehlatshwe esibili ngokutshona kwelanga layizolo iCovid-19 ibisibulele abantu abangamachumi phose athoba minwe mbili 79 abazinkulungwane eziphezu kwezimbili 2050 batholakala belegciwane leli ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Abalela amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yiCovid-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli eZimbabwe. Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa izemfundo seziphazanyisiwe kakhulu yilolu bhubhane, izikolo zingavulwa uhulumende engalungiselelanga kuhle kungaba lobunzima obedlula obukhona manje. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Kusukela ngombimbitho ngomnyaka odlule kuqhamuka iCovid-19 ezweni uhulumende wafaka ama-lockdown ambalwa lamanje ilizwe liku-lockdown ehlandla lesine okudale ukuba abafundi bengayi esikolo ngenxa yokuqansa kwenani labantu asebebulawa yileli gcikwane. Kungakho abalwela amalungelo oluntu besithi izikolo akumelanga zivule phansi komumo onje ngoba umumo ungahle uwonakale ngamandla. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Joshua Mzaca ngomunye olomqondo munye
ikorona sikhathi sikhangele siyamemetheka kakhulu endaweni ezithile. So ngombono wami nangendlela ememetheka ngayo asosibanga esihle ukuthi izikolo zivulwe. Ma uvula izikolo ngalesi sikhathi kutho ukuthi abantwana laba bazaphathela abazali babo asebekhule ngoba phela abantwana abaningi bahlala labo gogo labo khulu bazobaphathela ikorona lesikolo ibisi babulela.
Umzali unkosikazi Nozipho Moyo uthi abazali labo mabangagijimeli ukusekela inyathela lokuvulwa kwezikolo.
Ubhobhano lolo lokhe lubuya ngamandla masesikhangela ngoku kufula kwezikolo labantwana akwamanje kumele lesingane siyalinda simele lomqando lo udlule njengoba besitsho ikhozela ukuthi amanani enjani ikhwele sesibona lokuthi sokuyehla kodwa kusisho ukuthi lapha ezivulwa khona kumbe nitsha sokudlule iholiday lebuyayo oheroes kobo August sesidonsa siyefika kobo December kobo 18
kodwa olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi abafundi basalele kakhulu ezikolo lapho zivulwa kumele zibe zilunyiselele ukumelana lomkhuhlane
basalele kakhulu ebuva ezikolweni lapha bengithi mina nxa zingavulwa izikolo azivulwe kodwa nxa zivulwa lapha kubonakala ukuthi izikolo ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kulo umkhuhlane weCovid.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende kahlale amanye amaviki izikolo zingavulwanga.
Mina ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angenele awutshintshe wona kumomo khona abantwana bafunde sebelesikhathi eside bakithi sebeze belahlekile. Sicela i-preparation of at least 6 weeks zingakavulwa phakathi komzali u-FDA lababalisi ukuze kube kuhle kuncediswane ngendlela efaneleyo.
Okwamanje izikolo zisavaliwe uhulumende uphakathi kokuzama ukuba izikolo zivulwe kodwa umkhuhlane usahlasele osekuphazamise yonke into empilweni. Ngakwenyakhe icele uhulumende uthi uyazama ngazo zonke indlela ukumelana lalolu bhubhane ekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane eyeCovid-19 vaccine. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubike ukuba uhulumende wenelise ukuletha elizweni izigidi ezinhlanu lengxenye zamajekiseni 5.5 million vaccines. Uqhubeke ethi kunje sebebhadalele amanye angaba izigidi eziyisithupha lengxenye 6.5 million vaccines alakho ukuthi afikise ilizwe kuzigidi ezilithumi lambili zamajekiseni adingakalayo i 12 million vaccines. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe ngemva kokubotshwa kwamalunga edale lephalamende amabili ngesonto. Ababili laba ngumnumzana Bacede Mabuza loMthandeni Dube. Izizalwane zeSwatini zikhonona umbuso wenkosi yalelo lizwe umswati wesivili ezithi uLochubu. Izikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu kulelo lizwe iSwaziland Solidarity Trust umnumzana lakhe Lokhele kuthi eminye imbiko abayitholayo ngeyokuthi sokudingwa elinye njalo ilunga ledale lephalamende.
Well, sinhlangano yeSwaziland Solidarity Network sithi kasisho ukuthi sidumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalunga ephalamende, kodwa ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benda nje vele lapha ngabe sekubonakala ukuthi emandla embukubusa ayaphela noma abantu seba abasavumelani nabo. Loku nje kukuhlukumeka emalungelo awo lamalunga ephalamende. Nasekuboshwa amalanga amalunga ephalamende kushothi keke umuntu uphaca loluSwati yena ke kushothi akakavikeleki sanhlobo. Sesivile futhi ukuthi lelinye ilunga lephalamende gawuleza magawugawu Simelane bayamfuna naye iphumile iwarranty yokumbopha. Loko sithi akume siyakubisa mekhuta inkosi Mswati wesithathu ukuthi ithi kuyekela lento le yentako ngoba bantu baseSwatini bangaphila ikhona inkosi noma ingekho, kodwa asiboni inkosi iphila ngaphandle kwalabantu baseSwatini. Siyachubeka nekuchumana nemhlaba wonke jikelele netinhlangano letiningi letihloniphekile lokufaka ekhathi lukhombala emacala oyidosa letawunikethwa i-ICC kokuthi ingwenyama Mswati wesithathu ithathwe iyiswe khona. Ibekwe liqala nebantu abayo lokubulala emaSwati lamaningi kangaka lendlulako ku-70. Loko sitachubeka sikwende ngoba lokubulala solo kuyachubeka kwake mnanyalo.
Libona ingxabangxoza le iphetha ngani? Bazasuka kumbe sebesukile abantu esitaladeni? Umanyano weSadak uzaphathisa yini ekugcineni? Kumbe kuzahlala kunjalo nje abantu bekhonona ngendlela abaphethwe ngayo inkosi Mswati wesibili?
Bantu baseSwatini batimisele kuchubeka nemzabalazo kuze bathole inkululeko yabo. Kwamanje singasho ukuthi kusethe kancane but bayahlangana futhi bazama ku-organize ukuthi babuyele esitaladini bachubeke balwele bademande i-democracy ize ifike even la eSwatini. As for emave eSadak, the failed bantu be-citizens ale region yonke, not just bantu baseSwatini. Bantu la into laba igqatsile kuvikelana noma kuprotectana bona bodwana ezibaholi not ema interest ebantu. ISADC ingenile eSwatini yangamithi the biggest organization and the oldest liberation movement iphudemo ne Communist Party of Swaziland, kodwa yamitha kunenye inhlangano lenye indvodza lele iholako ingiyo yodwa nje lekhona. Inhlangano yakagcithi netinyanga letimbili yakhiwe, kodwa lo mloyo iSADC kwatile kumitha asat nosu represent abani umethe umndeni wakhe. So into lesingayisho nje kwakuthi umzabalazo kubantu baseSwatini uyachubeka.
Lo mnumzana lakhe Lokhele isikhulumeli senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Trust esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSwatini ngalolu daba.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa awe Utah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungqikelana kwezimota ezingamashumi amabili ebangelwe yisavunguzane esesandstorm. Le ingozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKanush esigabeni se-Utah. Inani laselitholakale bele COVID-19 ezigabeni ezitshiyeneyo zeMelika libifa libonakala liqansa okwamagama kunyanga esanda kwedlula, ikakhulu abafunyanwa belo mkhakha omutsha we-Delta variant, kubika abekolejini e-AA Johns Hopkins University laseMelika. Umbathi njambo ezobudlelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba owangiye uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngumvulo. Lokhu kulokufuthelana phakathi kwele Melika leChina endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezomvikela wele Melika omutsha uEli Ratner ufundiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumbathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendizamtshina belubhekise kwele Singapore. Amasotsha kwele Tunisia abikwa esegombolozele isakhiwo sedale lephalamende kulelo lizwe evimba abantu ukungena kiso ngemva kokuba umongameli Kasi Saidi ebike ukubana usexotshe umsebenzi ihloko kahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi kwamalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo achaza leli nyathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhu. Abalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abalwisa kwele Nigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili lathobani nembili 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe ekuqaliseni kwayo nale inyanga kantulikazi esikolweni eseBethel Baptist High School esedolobheni elingenyakatho yilizwe eleDamish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezoncedisa ukuzivikela ekulisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esingenyakatho yelizwe. Amalunga ehlanganiso yomanyana amazwe angezansi wezwekazi le-Africa i-Southern African Development Community SADC avumelene uncedisa ele Mozambique ngamasotsha langezikhali zomvikela. Uhulumende wele Mali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uKenela Sini Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela uveza ukubana lundoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Okwamanje ngesizwe udaba oluphathelane lezomnotho siliphiwa nguChris Dande.
Intengo yokudla lempahla ezitolo isiqhonga ngesiqubu ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuvalwa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthi lintathele zindaba ngempelasonto ukuthi intengo ezitolo ikhwezwa ngenjongo yokugenqula uhulumende. Ingcwethe ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kujera uthi imbangela zokukhwela kwentengo zinenge kakhulu.
Ukukhwela kwentengo lapha elizwe kule mbangela ezithize. Owaqala ibona njengani ukukhwezwa kwama-salaries ama-civil servants ubange ukuthi abathengisa bakhweze intengo yezinto. Siyakwazi ukuthi kuvame ukwenzakala lokho ukuthi nxa abantu sebethola ama-bonus abo kumbe uhulumende anounsa intengo ukukhwela kwama-salaries, siyakwazi ukuthi le ntengo yakhwela. Udlakela lwase-South Africa lungaba lubange ukuthi ama-raw materials lokunye esikusebenzisayo lapha elizweni kungangeni ngesikhathi, intengo zingaba zikhwele ngendlela leyo. Kodwa okune ukuthi i-50 bond eyabuyayo isiba ngokuthi ama-10 bond dawana abantu bame uwasebenzisa ngoba baye besithi bona kasasebenzi. So ngibona nje nami lokho lakho ubange ukuthi intengo ikhwele lapha elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi uthi intengo yempahla iqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo.
Siyananzelela ukuthi phose iviki le epheleleyo kungena kuyena le iviki siyana zelo intengo zempahla zikhanya ziqansile abantu bakhanya badonsa nzima ngathi intengo yaqansi yaphezulu empahla zokudla lezi impahla ezigqathekile ukuba nomuntu aphile kungcono kodwa ngapi ezeholo labantu zizimele dawonye isizathu esingabe sisinaze ukwenza lezi impahla ziqanse zingaba zimbili kumbe zibe zintathu kodwa kumqoka osikunanzela ukuthi kulowo kulethele imali entsha i-$50 note kukhanya kuhle kwenza impahla yaqansa yaphezulu abafunda ngeze economics baza kutshela ukuthi imali ngaze ibe ningi ebhoda ebantwini sokusenza ukuthi impahla intengo yempahla iqanse nesizathu sokuthi imali yabe sisiba ningi kakhulu isiqothana lempahla engathi zilutshwane so engxenye ngaleso sizathu kungaba ngesinyesizathu sokuthi i-$50 note liyana omunye umuntu laye ubusinessman uyabe vele lobugovu bakhe uyabe sefunda impahla zakhe kube yiyo echiple ibe khona phana kwenze nxa ufika ukuthi umnike i-$50 kungabi lohlupho lwama-change kungenzakala lokho okwesibili yilokho okwenzakala e-South Africa sanazethu e-South Africa kube lobudlwangudlwangu lodlakela le-looting le ethethe indawo khona ngale izitolo zavalwa amakhampani amanye angasebenzi ungananzelela thina lapha eZimbabwe ikakhulu indlela besiphila ngayo besiphila kakhulu sinetswa ngabafowethu abase-South Africa ngale labodadewethu okuyibo akade bethenga impahla ngale zibuya ngapho kodwa ungananzelela sakusenzakala ukuthi impahla ezingena zivele e-South Africa zilalapha ezimbitshana njalo ezangale futhi engathi zishiphile so njengoba zingasangeni sokusenza ukuthi wonke umuntu olemali ongelamali afise ukuthenga impahla zakhona apha elizweni lakuthi eZimbabwe ngokunjalo-ke osomabhizinisi bayathatha intshunkuthi yokuthi ngakunjalo sebebona ukuthi hhayi akuseyala abantu abangagizimela khona sebekhweza futhi intengo yempahla zabesazi ukuthi uyafuna ufuna uzathenga toda besizinjengoba izulu linile impuphu isiningi soloko kuyasitshengisa ukuthi izinto ziyaqansa ziyaphezulu
enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungaba kubangela ukukhwela kwentengo ludlakela olwenzakala kwele South Africa
kula mahungahunga okuthi intengo sezikhanya zikhwela lokuqonga nxa ngithayele intengo ezikhwela yingani sithi ngikhangele isinkwa ngibona isinkwa silokhe ithengwa nje yedola elilodwa elangaphandle i-US dollar kodwa ke kunjalo nje inkinga ukuxabana okwakukhona lokubidlizwa kwamavinkili e-South Africa kule vika amaviki amabili edluleyo kungenza ukuthi izinto ziqonge intengo yazo ngoba phela siyazi ukuthi amavinkili amakhulu o-Shoprite o-Pick n Pay bathenga izinto zabo e-South Africa eziningi zakhona ye ungasu ungene kuma-supermarket edithina kulezinto eziningi ezimbalwa esezilungiswa lapha yikho phela i-Reserve Bank yayebuza yona isithi nxa abanikazi bemavinkili amakhulu benikezwa imali yangaphandle ngomsika owamabhenki kungathi izinto zikhwela uyabona ukuthi osobhizinisi beZimbabwe bavele bajayele khona ukuthi kungavele kube lokungumoyana okuthize izinto ziyakhwela wafakwa ama-bond note amatsha ama-$50 sizawuthiwa khona izisebenzi zikahulumente ziyengezelwa imali eyomholo lokho kungenza ukuthi intengo zikhwele
umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba ngempela sonto ukuthi kuyamangalisa ukuzwa kuthiwa intengo iyakhwela bona osomabhizimusi sebethola imali angaphandle kwelizwe emkambo wemali lapho eleselinganiso esinganeno ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave
Abenhlangothi ezitshiyeneyo kwezomnotho bathi kuningi okubangela ukuqonga kwentengo yempahla edingakalayo yansuku zonke okugoqela ukuthi ilizwe kalisalungisi impahla eziningi kanye lokuvalwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu eqhubeka ekhala ngentengo yempahla esithi akasanelisi ukuthenga okudingakalayo empilweni selokhu kwabekwayo isiqondiso ze-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Shelly Sibanda wakoBulawayo ophila ngokuthengisa uthi umumo oseZimbabwe okwamanje ubathwalise amagabha avuzayo.
Sokusiphatha nzima kakhulu ukuthi siphile elizweni lethu leli sithola wonke ama basic commodities. Ngoba kumele vele umuntu at least isithwala sibe khona sibe afford impupho. Impupho wonke umuntu enelisa ukuthenga. But nxa uzathenga i-10 kg inyanga vele kayisafiki. Lokho sokusithwalisa nzima. Okunye futhi abantwana abaya esikolo batshona bekhona endlini ekuseni emini ntambama bafuna ukudla. Sizapheka isithwalo ekuseni, sipheka isithwalo emini ntambama. Impupho yangkhona kayihlali khonapha idura. So ayi akusiphathi kuhle lokho sure.
Unkosikazi Rosemary Shumirai Chikarakara Mpofu owenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe ulandisa ngokuthi sibi okunganani isimo kubathengi.
So singakhangela lo nyaka, sikhangela from January to June, sibona ukuthi ngo January kwakufunakala $25,998.97, ngo February kwakufunakala $35,543.30, ngo March kwakuyi $35,703.41, kuthi ke ngo April kwakuyi $35,879.92, ngo May yayi $39,141.98, ngo June kwaba yi $40,237.92. So singakhangela imali leyi utshengisela ukuthi khona imuli elabantu abangu-6. Siqalisa ngo-January kwakuyi $25,000, sisiyafika ku-June kwaso kungama 40. Ngakho ke intengo yezinto zonke ibilokhu ikhwela.
Umnumzana Lubani Nondo ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe uthi kunengi okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngalesi sikhathi.
Ukumqoka kulakho konke singathi ngezombangazwe zelizwe yizo ezathola ziyenza ukuthi intengo yethu iye phezulu o impilo yamaZimbabweni ibe nzima. IZimbabwe ngeke uyikhangeliyo yodwa, asikhangele amanye amazwe akukhondishini efana leZimbabwe. Ungakhangela iVenezuela, ukhangele iArgentina, ukhangele iSudan leLebanon. Intengo yempahla kulawo ma-countries iyaphezulu ngendlela emangalisa. Kodwa kulento yodwa enza amakhanti lawa afana ne kwezombangazwe akumanga kuhle. So ngokunjalo ngeke sithi iZimbabwe iza kuba right xa kwezombangazwe ingazilungisanga.
Umphathi ntambo wezokuthengiselana unkosikazi Sekayenzenza yena uthi uhulumende uzimisele ukunakekela abathengi isikhathi sonke.
And also ensure that the consumer is able to access.
Sibone ukuthi umthengi uyanelisa ukuyifinyelela leyo mpahla edingakalayo ngentengo elungileyo. Udaba lokuqonga kwentengo yempahla luyasikhathaza lathi njengabogatsha bezokuthenga lokulungiswa kwempahla.
So the issue of price hikes is of concern for the Minister of Industry and Commerce.
Intengo yokudingakalayo ogoqela impuphu, amafutha okupheka, ichukela, iflour, igasi yokuphekisa lokunye iqhubeka iqansa kokuphela osekusenza abantu behluleke ukuthenga. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis kama.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenzelaye kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba yena esekhulelwa yilo msebenzi. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela ilungelo loluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegciwane leli. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.